Good afternoon, His Excellency, our President, Wamunangagwa, ne Urumendese, Wakandibazira Chaizu, Pamba Wakanzwa, Nyai Kuti Ndoza Itika Nikumuri, Wakamirani Nichaizu, that give me all the support, Yandru Kuda. Even my doctors, in Rotenda Zema doctors, Achitunga Mirwa na Dr. Jones, wesito farare wakandibatsira chaizvo wandibvikamo kumba wachizotona kuti tiri kunzwa sei kana paine any medication yetu iri kuda toaudza otiigira kana paine zviro pane pari kudzimba watinoaudza wouya madoctors that are coming every day saka ndirotenda through the Ministry of Health nekuti rubatsiro rwarutipa zvekuti we are recovering very well ndirotenda mwari naizvozvo.
Tiri kunzwawo kuti mai Munangagwa vakakubatsiraiwo. Vakakubatsirai sei chaizvo?
Vakatipa chipo chetoilet nebathroom because the main house yedu yanga isati yapera because tichirugara mucottage. Saka idho yapera zvayo kumain house asi matoilet tatisataisa. Saka vakanzwa chichemo chedu kuti tishandisa one toilet vakatibatsira. Saka ndotenda chaizvo ne Foundation of Hope yavanotungamira ndiro vatenda chaizvo.
Ko vakabatwa nechirwere ichi mumhuri menyu vangani?
Tiri 4 vasina vabatwa E5 asi izvozvo zvatakaita ndezvekuti since imba iyi ya 3/4 complete iyo main house ndiko takachiisa vari negative ndiko rugara takachingoisa mabedrooms kwacho isusu takangosati cottage tiri positive.
Ko vavakidzani venyu vari kunzwisisawo here nezvechirwere ichi?
Kunzwisisa but kungoti ndofunga pachirumboda dzidziso yakati kurei kuvanhu wese because vanhu vari kutya chaizvo. Yes, the phone us kuti vanzwe kuti tarara sei, they are giving us all the support, even chikafu. Ma neighbors akatibatsira, Ruwa residents yese akatibatsira, wema churches akatibatsira, but kuti wazosvikawo pedyo wari kutya stereki nenyaya kuti vari kungotya kuti zvose hosha iri kutaurwa nezvayo stereki tinogona kuzotapurira tapukira pairi. But if we get into this opportunity, we can do the one. Yes, you wish I know Raya, but one was such a bachelor, Amazao, Zaganya Sereki, Nekudago Kutuakucha, because the upper good example you put in the Onai, Druga, and Nuana were in negative, it's still positive. But Truku Gunaku Garati, Pamichete, yes, Warugara Mumbea, we system by Medu, but Munungo Sangana Mukufura, Mukufamba, Tanatu, Tatungo Shantime, before First Lady, was at Watipachi in my toilet. Saka, Dongo Kuzira Kunechi, Kunewan, Kuti, Wabatsire, Kunanengorum, Batsira, but my neighbors, Edu Arubatsira, but that Kakucha Karipo, that's the truth. Kakucha Karipo. Kuti vanotapukira zvekuti hapana kana unosvika pagedhi pangu vazhinji vanotya ndochokwadi chaicho dai panofanira kudzidziswa ipapapo.
Asi mungaziva kuti makabata chirwere ichi sei chaizvo here? Munombofamba here muchienda kunze kwenyika uko?
Inini ndinobasa rangu ndinotengesa macomputers nemafoni saka ndino maorder kuDubai saka ndanangoenda as usual kuna order but unfortunately ndakangonoita handizivi kuti ndakaita munyama papi kuti mumashops here mandinotengera kana kuti ndakachibatira mundege here handizivi kana kuti mumarestaurant here pakudya handizivi asi ndadzoka after 3 days ndipo ndakatanga kunzwa pahuro nekupera simba nemusoro waitema chaizvo. The following day ndanda kunzwa kupera simba nemusana wakubata saka ihosha inovaya paralyza mabody parts akati wandei at the same time.
Ko vana chiremba vari kukurapai sei?
Madoctors arungoteno because isusu mishonga yakatipaka iwo maantibiotics but waingoti encouragewa kuti tinwe mavitamin C tablets nekungonwa idzo mvura dzine malemon idzodzidzi mvura ine lemon iri womu inobatsira chaizvo kana mukana uka uripo wekuti moisa garlic ne ginger inotibatsira mvura iyoyo iri womu kungonwa maybe glass of that water per day zvinobatsira chaizvo zvati batsirawo especially kuwana wangu yakazosvika yamail dy because paundakatanga kunzwa kusanzwa zvakanaka ndipo ndakangotanga kuti andipe malemon ndipo takatanga kungonwa semhuri saka pandakazonatwa chibatwe kurwara chaizvo 3 days 4 days dzacho idzodzo iwo wanga utonwa kudhara pawakazochibatwawo positive wanga utori ne 5 days wachinwa saka zvakawabatsira kuti hainozouya ine simba sezvayakaita kwandiri
ko ndeipi kurudziro yamurudawo kupa vana vezimbabwe vangadai vakateerera chirongwa chedu chino chestudio 7
rukudziro rwandinopa kuno vakateerera chirongwa chino ndechekuti yes zvinhu zvakaoma muzimbabwe ndinodzokora zvakare kuti zvinhu zvakaoma shuwa muzimbabwe but dai taita hidziko yapurezidendi yekuti tigare kudzimba kuti chirwere chirege kutapukira chirwere chinorwadza and for information munhu ukabatwa nacho chirwere ukafa ndiwo unofa hurumende haifi and vanhu ngavazive izvozvozvo chirwere chachina kumira zvakanaka dai vanhu tangoteerera pasara madays less than 10 days I think I know kuti tine nzara mudzimba but chirwere chachina kumira zvakanaka tiregozoregreta mangwana tinozoblema futi kuti hurumende yatirasa tisirudini tisiumira paizvo zvakanaka dai tateerera kungogara kudzimba zvinotibatsira chaizvo kutoti chirwere ichi chirege kuramba chichispreda ndo kurudziro ndinopa kuwana nekutiwo tingoramba tichingonwawo malemoni iwayaya nemagarlic iyaya kana aripo tikawanawo tingonwawo izvozvo izvo kana kungonwa mvura irupisa maybe inongogona kubatsira tigare zvakangotiitira zvakanaka.